mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 28 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Parati yechitukwiza inozivisa vagari vayo kuti vambomira kushandisa Seke South Clinic pari zvino sezvo yave kushandiswa senzvimbo yekuongorora nokurapa vanhu vane chirwere checoronavirus. Zimbabwe Exiles Forum inoti kurambidzwa kwevanhu vasiri zvizvarwa zvesouth africa kuti vaite matakshop nemaspaza kuchakonzera kuneseka kukuru kwezvizvarwa zvezimbabwe. Vechidiki vemdc mudunhu reHarare vanoti vakanyorerawo kuti vawane rubatsiro kubva kuhomwe yemari yakaumbwa negurukota revechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu 32. Munhu akabatwa nechirwere ichi ari muHarare. Zvoreva kuti muguta iri mave nevanhu 14 vane coronavirus. Bulawayo ichine vanhu 10. Vanhu vashanu munyika vapora zvachose kubva kuchirwere checoronavirus, umwe chete kumatebeleland north uye vana kumashonaland east. Vanhu vana ndivo vashaya muzimbabwe. African Union ichishandisa zviri kuburitswa neAfrica Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vafane chirwere checoronavirus muAfrica vave chiuru nemazana mana ane 23, 1423. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru 31, 31,000. Uye vapora vanodarika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9,000. MuAfrica, nyika ine vanhu vakawandisa iSouth Africa, iyo ine vanhu vanodarika zviuru zvina 4,000 vabatwa nechirwere ichi, ichiteverwa neEgypt neTunisia. Parati yechitungwiza inozivisa vagari veguta iri kuti vambomira kushandisa kiriniki yeSeke South pari zvino sezvo kiriniki iyi yambove kushandiswa senzvimbo yekuongorora nekurapa vanhu vane chirwere checoronavirus. Mutauriri wemunisipariti yechitungwiza vaLove More Mayor vanoyambira vagari vechitungwiza kuti vashandise mamwe makiriniki echitungwiza akaita seSt Mary's, Zengeza 3 neSeke North sezvo Seke South yambomira kutora varwere vese vese kunze kweavo vari kurapwa kana kuongororwa chirwere checoronavirus. Izvi zvinotevera kunyunyuta kwesangano rinomirira vagari vechitungwiza Residence Trust, iro rinoti madzimai ane pamuviri ari kudzorora kudzimba dzavo kana vaenda kunotsvaka rubatsiro paSeke South Clinic.
Nhau iri kutsanangurwa yekuti madzimai akazvitakura ari kudzorwa kukliniki yedu kuchitungwiza, handiye chokwadi. Nhau iripo ndeyekuti kliniki yakatsanangurwa inonzi Seke South takaisendeka parutivi maringe nenhau yechirwere chatinacho checovid-19 kana kuti coronavirus chatekeshera pasi rose. Saka kliniki iyoyo takaisadza senzvimbo yatichaita iyo inonzi isolation center. Saka naizvozvo takati madzimai ose anenge akazvitakura vanenge vapadyo kana kuti vasati vapadyo nekuda kusununguka vanokwanisa kuenda kune imwe kliniki yedu inonzi Seke North iri kwamakoni. Asi nekuda kwechimiro chekuti vamwana dzimwe dzenguva vanogona kutadza kubata pachenge chisanangura kana kuti vanogona kunge vasina kunge vaka gashirana nemashoko iwayo ekuti vanofanira kunge vachienda kunobatsirwa kune imwe kliniki yedu munhu anongoerekana angosvika panzvimbo iyoyo oziviswa kunzi pana tswita zvakati enda unobatsirwa kwakati saka iyoyo ndonhau inenge yakaitika asi chimiro chiripo ndechekuti hadisi kuti vanhu havasi kubatsirwa dzimwe dzenguva pakauya munhu anenge asvika panguva yekuti ada kutobetserwa ipapo ndo patinogona kuti anga achibatsirwa nekuti pane pasina mukana wekuti agokwanisa kuenda kukliniki yedu imwe yatakatsanangura izvozvo zvinogona kuisa munhu panjodzi yekuti anogona kushayika iye kana kushayikirwa nemwana saka ipapo tinokwanisa kuvabatsira kuti vange vachisununguka zvakanaka asi kurudziro yedu kubva nakare pakatanga kuitwa lockdown takasisa kuti vanhu ngavachienda kunobatsirwa kusecond north
saka vagari vemunharaunda iyi pane chimwe chavangatarisira here kubatsirwa nacho pasecond south clinic kana kuti yangomirira zvekuongorora vane chirwere checovid-19
pasecond south panova ipo patakaita isolation center yecovid-19 hapasinazve umwe urwere hunganzi munhu kana achinge arwara anouya kuzobatsirwa asi tinenge tichitovakurudzira vagari kuti vaende kunobatsirwa kune mamwe maclinics edu anova iwo St Mary's Zengeza 3 neSecond North Clinics
avo vange vari mutauriri wemunisipariti yeChitungwiza vaLove More Mayor vari parunhare kuChitungwiza neStudio 7 Zimbabwe Excellence Forum inoti kurirana kwemabasa pakati pezvizvarwa zveSouth Africa nemabvakure ndiko kuri kukonzera kuti South Africa iomesere mabvakure seizvi vanoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Excellence Forum vatinomambeu vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvaidai zviine upenyu huri nani ino South Africa yaibatsira kugadzirisa mamiriro ezvematongero enyika muZimbabwe vachiti zvataurwa navambo weni zvichapinza zvizvarwa zveZimbabwe panguva yakaoma
chokutanga ndechekuti nhau yeZimbabwe inhau yanetsa kubvira kare nakare especially tichiratarisa mararamiro evana veZimbabwe vari mukati menyika yeSouth Africa vazhinji vakauya kuzotsvaka pekuponera nenhau yezhara iri kunyika yechizvagwa yeZimbabwe saka isu takataura nehurumende yemuno yeSouth Africa tikati tibatsireiwo tigadzire dambudziko ratinaro kwedu kumusha kuZimbabwe nekuti nhau yeZimbabwe haisiri foreign policy yeSouth Africa yava domestic policy nekuti zvinoitika kunyika kwedu ndo zvinoitika munoo
sekuona kwenyu vamambeu munofunga kuti chii chinokonzera kuoma mwoyo kwehurumende yeSouth Africa sezvizvi
nhau iri kutaurwa navatitomboweni yekuti havachazobvumiri kana kuti vachalimita huwandu hwevanhu vachange vachioperata matakishop nekushanda munzvimbo dzakaita semarestaurant inhau yatinoziva kuti tichagara tizosangana nayo munoziva imi kuti apo nepapo nguva nenguva vana veZimbabwe nevazvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika vanosangana nekurohwa kana kupisirwa dzimba kana kuvhiringidziwa mukati memabasa nenyaya dzezenofobia nekuti vanenge vachibva kure saka competition iripo pakati pezvivagwa zveSouth Africa nezvivagwa zveZimbabwe ndiyo inokonzera kuti mashoko akadai azogumisira ava kutaurika
seZimbabwe Excellence Forum munoti kuna vamboweni nekuhurumende yeSouth Africa
azvinose kutaura kwavaita zvinoreva kuti tichasangana nematambudziko makuru mukati menyika yeSouth Africa ekudzvanidzigwa kana kuti ekusabahwa zvakanaka uyezve kana tikatarisa tinoona kuti iwo mabasa emumatakishopu iwaya nemabasa emumarestaurant ndiwo anoitwa zvizhinji nevanhu vanenge vachibva kunyika dzakaita sedzedu dzekuZimbabwe saka vachasara vakaomegwa zvikuru kwazvo zvokuti mararamiro avo achanetsa saka chingatibatsira ndechekuti South Africa dene yaita basa rokugadzirisa kana kutibatsira kugadzirisa mamiriro epolitics dzekuZimbabwe kana politics dzekwedu dzokuZimbabwe dzikagadzirwa zvakanaka handioni chikonzero chokuti vana veZimbabwe vangaramba vari munhafa mukati menyika ino yeSouth Africa competition iripo pamukana kukukidzana kwemukana kuti maZimbabwe anenge achipindawo necheap labor vanotora chiro zvavanenge vapiwa zvozoita kuti maSouth Africans asazowana mukana nekushamba saka izvozvo zvinoramba zviripo chete kana dambudziko riri kumusha kwedu risina kugadzikwa saka tinoda kukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti itore zano kana danho rakanaka rekugadzirisa chimiro chaitika kunyika yedu kuitira kuti tisaramba tichiungana kuno.
Avo vange vari vanoronga zvemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum vatino Mambeu vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro muSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvave kuziya nenzara sezvo nyika iyi iri kuitiwo vanhu vagare muDzimba. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kunyika iyi vaDavid Hamadziripi sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa, asi vakaudza mamwe mapepanhau kuti vakagadzirira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzokera kumusha. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa vazhinji zhinji vari kutambudzika kune nhamo chaiyo yekushayiwa chikafu nekuti zvizhinji zvikiko nehurumende yeSouth Africa nemakambani akazvimiririra nevamwewo ndezvekutsigira kana kuyamura zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vawane chikafu chakaringana panguva yelockdown. Asi vanobva kuZimbabwe vangava vapoteri, vangava rutsvaka upoteri kana vanoshanda, vazhinji vavo vanenge vasina, vanga vasina kugadzirira, havana chikafu. Zvakarewo tiri kunzwa kuti mari dzinopuwa vanhu vanenge vambomiswa basa dzeUnemployment Insurance Fund UIF dziri kunyanya kunangiswa kuzvizvarwa zveSouth Africa zvichinzi haisi mari yeve kunze kusanganisira vana vekuZimbabwe. Saka idambudziko guru kwazvo rekuti tiri kutokumbirisa kuti dai pawana vanobatsira kuti vanhu vawane chikafu chinogona kuvasvitsa pakupera kwelockdown.
Pane masangano amambonzwawo here ari kuedza kuita mudengu kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe?
Pari zvino vanhu vashoma vanenge vane pavanogona napo vari kubatsira vakazvimiririra. Hakuna masangano makuru anozivikanwa ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya. Tinoziva kuti sangano guru rinonyanya kuyamura muSouth Africa, Gift of the Givers, harina chirongwa chakanangana nezvizvarwa zveZimbabwe kana kuti nevanhu vanobva kure vari kutambudzika panguva ino. Ndokusaka tiri kuti semasangano tanga tiri kutotsvaka kuti dai taisa musoro pamwe chete tagona kukumbira kuti pawane homwe yemari inogona kubatsira vanhu nekuvapa chikafu zvinofanira nehupfu neshuga kusvika nguva yelockdown yapera.
Kunzwawo nevamwe vanhu ava vadzoserwe kumusha, munoona zvine zvazvinobatsira here izvozvo?
Pari zvino pfungwa yekuti vana veZimbabwe vari South Africa vadzokere kumusha haibudi zvakanaka nekuti tiri panguva yelockdown kuSouth Africa nekuZimbabwe. Kuunganidza vanhu vachona nekuvafambisa zvinonetsa. Zvakarewo vazhinji vanga vachishanda vanenge vava kusiyira panzira vasingazive kuti vachaonawo here cheuviri kana kuti kwete. Zvanga zvakanaka panguva ino zvaigona kuitika chimbi kuona kuti vanhu vari muDzimba ava zvizvarwa zveZimbabwe vawana chikafu chakaringana, vagona kurarama kusvika panopera lockdown, vochizogona kuronga kuti vodine upenyu kuenda mberi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vange vari parunare muLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Vechidiki vebato rinopikisa reMDC mudunhu reHarare vanoti nhengo dzavo dzakanyoreravo kuti dziwane rubatsiro kubva kuhomwe yemari inoita mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora emunyika yakaumbwa negurukota rezvevechidiki mitambo netsika muzvare Kesti Coventry kuti ibatsire mabhizimisi anotungamirwa nevechidiki angadai akakanganiswa nedambudziko recoronavirus. Munyori mubuka revechidiki mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vanoti nekuda kwekuti bato reMDC rine nengo dzevechidiki dzakawanda zvikuru munyika yose vakaona zvakakodzera kuti vadzidzise vechidiki vebato ravo kuti vanyorerevo mari iyoyo sezvo iyi iri mari yehurumende inofanirwa kunge ichibatsira vechidiki vese munyika Ngati nzwei urukuru yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 nava ngatzuore pamsoro penyaya iyi.
Ya, icho kwa munoziye kuti baso MDC Alliance ndiro bato rine maiti akawana nyika yose basing ine support yakawana vachamisa ne support yakawana maiti akavhota muHarare nenyika yose yakatenderera. So zvakudzidza kuti isusu youth assembly tibatsire kuti tieducate vanhu tivazivise kuti hurumende yauya nechirongwa ichi. Chekuita disbursed 17 million youth relief fund. Yaka nangana neyo awa wechidiki wanima business emaoko. Zvakare nevechidiki vose wanima kore ari between 18 years 35. So taudza message yeyo nevechidiki. Tinga inge zvakare vanhu vakasiyana siyana in various communities muHarare. Kuti vanhu ivavo vazive kuti chirongwa ichi. Chirongwa chavo. Hachisi chirongwa chezanhu. Uno chirongwa chehurumende. Chirongwa chemunhu wose. Aneji tupa chakani Zimbabwe. So taauza kusa wanwese hizi wari mbishi mbishi kutiwa apply mario. Kana jisina kubuda, chaona the next stage ya dora. Ya hili political. So that we are able to force kuti jinizuleze Zimbabwe, chupelitema Zimbabweans. Taronga musangani kakare, kutisangani na wangu wanu. Weku Zimbabwe Youth Council. Wanewa yu wari in charge in spearheading this process. Kutiwa onese, tiwone kuti kubayala wa arusha nisapanya yeku pa mario yu. Kutati ti monite ni kuona kutizo. Mario yo, esha nane mazo here, kutumaite Zimbabwe, uweso wanokoze, wanitambura, wabatirikani.
Zino mkwa shipi wa ngadzore, shunozo shandis kwa mari neve chidiki, kana watinga wazo hii piwa.
Zino mkwa hizi, shino sanga nisira zino mkwa, zineche kuita, ni umu ane business la haru kuita lema oko. Muno zile kuti unemployment rate mu Zimbabwe, ya kursa chose, so vazhinji, vanorama kuita mabasa lema oko. Eita makapenda, mawereda, oru wano tengesa. So, anivese wa wangu wa batirikani. So, we are yet to kunzo kuti imari pa munu. But wangu wa kutu maybe 5,000 RTGS, which is in today's black market rate, is around 100 US. In our view, imari sika kwani kuti munu atangise business rake, oru aite boost business rake, nima mira kaita vini mwenyeka. But still, imari yotoji munu anga batirikani onayo, anu kuna kuna kutangira. Asi kuti busa business andu nechidini ichibatsira unless wakazowedzera mari yacho kuti ingakavedzera so munhu wese anachakuita ari in formal trading or even a semi formal trading ane business raari kuita rinobatsira kuti ararame vanhu zvakaramba kuti vadini vabatsirikane vaite benefit
Avo vange vari munyori mubokare vechidiki mudunhu reHarare vaDenford Ngadzore vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News hurumende yeChina yazivisa kuti isatuma vana chiremba kuZimbabwe kunobatsira kurapa chirwere checoronavirus munyika. Mudaily News maikare vana chiremba vanoyambira hurumende kuti kusaongorora vanhu vazhinji chirwere checoronavirus kuchakonzera dambudziko guru munyika. Mukronico, bazi rinoona nezvamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency ramangarira municipality yeBidebridge pamusoro penyaya yekusabvisa kana kufambisa tsvina yemuzvimbuzi vachiti zvave nemakore mazhinji zvisina kugadziriswa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi kwa na mkoma Jonga na mkoma tanunuka wande pa Studio 7 sara mdetuwa Clemens Mua zirikuno Cape Town nechikumbiro kuna Mr. President chekuti padzore omoyo wawo dai zvaigona mkoma na akasungwa anyepa kuti President vai extenda lockdown in 2 weeks. Ndinoona South Africa yaka extenda lockdown in 2 weeks mshumu unge yapa 21 days Snowa zvakango applya ku Zimbabwe yakaipa 21 days ka Mr. Mnango akava after apa warning vakazongo extenda lockdown 2 weeks. Saka zvanga zvakadini Mr. President kuti mungodzora yenyu moyo wenyu mari anokukomborerai nokuti kuvanhu vanozotadza nemaone mushomo unge mapa warning aiwavo vanodeserva kutongwa zvakafanira. Chimwe chikumbiro chandinacho kuna president nevamwe vese vari muhurumende ndechekuti zvanga zvakadii mugare pasi mumbonyatsotarisa situation yeZimbabwe musingatarisiwo kuti South Africa kana kuti dzimwe nyika, muchitarisa Zimbabwe sezvairi kuti vanhu vangagona kupona sei kana vasina kuenda kumabasa, uyezve kumabasa kwacho kunozova nemahigh risk fanika winter ichikupinda iyi chirwere checorona ichi kafane flu. Kuwinter umu vanhu vazhinji vanopera kufa nechirwere ichi chinenge chaakuti vanhu vachifemerana maventilators, mishonga, magloves, mamaski. Asi chikumbiro changu changa chichekuti Mr. President, kunyange dai zvainzi Zimbabwe nega lockdown ye 6 months kana gore, vanhu ngavadzidziswe Mr. President corona inobata sei, vanhu vangadzivirira sei. Ndivo ndo chikumbiro changu.
Studio 7 vakadii kwa Shamarara West Studio 7 nevozovateereri vayo Studio 7 ndinovimba vana vaZimbabwe. Muri kuzoona chimiro chirimo muZimbabwe nechimiro chatoona purezidendi wenyu. Kune vaya vaiti pamberi nezanu pf pamberi nezanu pf, chitarisai muone chimiro chirimo manje muZimbabwe kuti hakuna nzara yeMDC, hakuna nzara yezanu pf. Ndinovimba iko zvine zvimamuka. I think next election hapana achazoti pamberi nezanu pf. Now tiri kusafa, tiri mudondo, zvinhu zviri kunetsa, hapana chinhu chakanaka. Bati ari kuuya kuti achiputsa pamusoro peizvozvo acho panopemerwa pake ipapo pauri kutarisana ndo indastiri yangu, asi ari kutuma vanhu kutenda unopasa. Ari kuti vanhu vanorarama nei? Kune indastiri here yavhura yari kuti hanzi kana ndapaza ipapo vanhu vachanozonosenza imomo? Hapana. Ndokuti ana basa neZimbabwe, ana basa nevanhu. Zimbabwe iko zvine zvaina purezidendi. Hatina purezidendi muZimbabwe. Ndo chokwadi chiri pachena. Munangagwa please. Titirewo serious kune vanhu veZimbabwe. Tarisawo nechimiro, mamiriro akaita chimiro. Vana veZimbabwe vatambura vasapa.
Ndiri kurwadziwa nekuti kunyika kwedu ike zvino vari kupusa putsira vanhu pavanotengesera misika. Pavanowana that small cent ndopavari kuvaputsira. Kureva kuti vachidzoka kubva kulockdown vanonga vachitangira pai, hapana kungotangira pazero. Right now ke zvinoizvi vakuchitungwisa pajambani. Ndopavari kunzi kanzuro yasvika iri kuti vanhu torai putsai matebho enyu. But it's 100% wrong. Ndo mararamiro atiri kuita tiri kuZimbabwe. Thank you.
Vakadiniko mhuri yeZimbabwe, ndeivana mukoma Jonga. Tinokutendai nechirongwa chamunotipa zvinotidakadza chaizvozvi. Ini zita rangu ndinonzi John, ndiri muno mukati menzvimbo yeCape Town. Ndandichikumbirawo kubvunza kuZimbabwe uko kuti hakunave here utungamiriri hwedu unova hwatakavhotera unokwanisawo kuti utibatsirewo pari zvino matiri muno. Tiri munzvimbo yeCape Town. Makarisa kumira hama dzangu, makarisa kumira. Hakuna kana nzira dzimwe dzokuti tigoona kurarama nadzo muno. Tiri kutokumbira kwamuri ikoko kutivo utitsitsirewo mazwi edu ava kumukuru wenyika yedu inova iye watakavhotera iye. Saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti mutitsitsirewo zvichemo zvekuzvo. Chema kwatinoita muno mukati meSouth Africa muno chaakutiuraya taakufa nenzara. Pachinhambo zvokuti tive nechirwere bhati taakufa nenzara izvi. Zvakawanda chaizvo kakutokumbira kwamuri imi kuti dai matitsitsirewo mashoko aya.
Mazimba ngatibetseranei kupemberera zuva rakawana SANUP yeFreedom yokundotenga zvombo kuChina kuzotestera kumacitizens eZimbabwe aya anenge achidemonstrata mustreet. Kudai isiri COVID-19 kutaura kuno masabhuku akamanikidza vanhu kukontributa mari dzemhemberero. YeSANUP yef yakati ngomo idisident nokuti aisatsiikira SANUP yef. Masoja akandouraya vaimutsigira vachiti ngatiite kukura hundi, ngatikukure wose anotsigira ngomo. ZANU PF yakarova shangirai nemasapota ake. In 2002 vazhinji vakafa. ZANU PF ine hurumende inorekruta masiaiwo kuita basa rekutsvaka wose anotsigira MDC vachibheja kuti MDC haitongi iye ichitungamirirwa nezvizvarwa zveZimbabwe. Izvo zvodudzira kuti zuva ranhasi izuva rokupemberera kuzvitonga kuzere kweZANU PF, kwete Zimbabwe, kuzvitonga kuzere kuti vadye uchi nomukaka. zvizvarwa zveZimbabwe zvese zviyaura nenzara saka yep independence zanupf kududzira kuvana veZimbabwe kuti ziva anokupa nzara uchirasika pfungwa ndiko kuti zanupf. Thank you. Zita rangu ndinonzi Elisha Bodias.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, buri Zimbabwe. Tinokokai tumpinde mchirongwa chedu, chewe chidiki che The Connection. Nasi Maneru na 8pm. Nasi mchirongwa chukue ndrambeli, tichikurukura newe chidiki. Pamsoro pia chirwereche coronavirus. Chaviri ngiza upenyue vanu wakawanda pasirose. Parizino, pawa nevanu vanodarika mamilion matatu kana kuti 3 million pasirose. Vabatwa nechirwere ichi. Uye vafa, vanodarika baza na maviri ezuru kana kuti 200,000. Munyika chirwere ichi chaura ya vanu vana. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupa ichirongwa ichisema zuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kumba. Asi zvisinei ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panyepedziro yeStudio 7 nasvaneru na 8pm.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mabatirwo ari kuitwa chirwere checoronavirus nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwave kukonzera kuti vamwe vebato ravo reRepublican Party vatange kutya kuti zvichakonzera kukundwa kwavo musarudzo munambudzi gore rino. Izvi zvinotevera vanhu vanopfuura mamiriyoni 26 varasikirwa nemabasa avo kusvika pari zvino uye vachikumbira rubatsiro kubva kuhurumende. Mumwedzi mitatu yapfuura vebato rinopikisa reDemocratic Party vakapiwa mari yakawanda neveruzhinji rwevanhu kupfuura yakapiwa kubato ravaTrump reRepublican Party. Kunyange hazvo vaTrump vane mari yakawanda kupfuura vavanotarisirwa kukwidzana naye vaJoe Biden veDemocratic Party. Asi vakuru mubato reRepublican Party vaipi kutanga kutya kuti vanhu havasi kufara nemabatirwo nezviri kutaurwa navaTrump pamusoro pedambudziko recoronavirus. Kurasikirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Tinokumbira Nyadenga vatinzwirewo tsitsi kambo kanobva kumushakabu Oliver Mutukudzi Ruvhu ndiMadzongonyedze. Sezvo nguva yedu yapera, regai kumbotarisa zvanga zviri munhau. Munisipariti yeChitungwiza inozivisa vagari vayo kuti vambomira kushandisa Seke South Clinic pari zvino sezvo yave kumboshandiswa senzvimbo yekuongorora kana kurapa vanhu vane chirwere checoronavirus. Zimbabwe Access Forum inoti kurambidzwa kwevanhu vasiri zvizvarwa zveSouth Africa kuti vaite matakishopu nemasipaza munyika iyi kuchakonzera kunetseka kwakanyanya kwezvizvarwa zveZimbabwe. Vechidiki veMDC mudunhu reHarare vanoti vakanyorerawo kuti vawane rubatsiro kubva kuhomwe yemari yakaumbwa negurukota rezvechidiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC nchiti moswera zvakanaka.
Soko izika tisenda